Misangano yedu ku Mozambiki iri kufamba zvakanaka chose. Ndingati takwanisa kusangana civil society yemunyika yeMozambiki, takwanisa kuita hurukuro navo tichionesana sekutaura kwete taita nyaya yeregional solidarity on zvine zvichiitika munyika ino yeMozambiki nezvinenge zvichiitika kunyika yedu yeZimbabwe. Taataura nyaya idzi taita mukana wekunyatsodonongodza matambudziko atiri kusangana nawo munyika yedu yeZimbabwe, ivo vakadonongodzawo avo avari kusangana nawo muno muMozambique.
Akafanana here matambudziko aya kana kuti akasiyana?
Chatifadza ndechekuti taona kuti mabatiro ehurumende dzemunyika mbiri idzi haana kunyanyosiyana, kureva kuti matambudziko avari kusangana nawo neatinosangana nawo isu akada kuti fananei. Saka tine zvatazobvumirana mumasure musangano iwoyu.
Zvii zvamatenderana?
Itawirirana kuti tichange tichitanga yatinoti Regional Solidarity Center, inenge ichishanda kukolaborata nekukoordinata maCSOs atinawo muregion musadak muno nemasocial movements, kuitira kuti tikwanise kukudza social base rekudimanda nyaya yegood governance, kuti nyaya dzisangotaurike muZimbabwe chete kana muMozambique, dzotaurwa muregion mese, South Africa, Lesotho, Angola, Botswana, Swaziland, pova nenyaya yedemand yegood governance kuti ikure nekuwirirana nekudyidzana kwakanaka. Chechipiri inyaya yekuva nema yekuinisiatawo ma exchange programs.
Sei izvozvo zvakakosha
kuitira kuti tidzidze kubva kunyika dzakasiyana siyana, sekuti isu pari zvino tauyawo kuMozambique, veMozambique vovouya kuZimbabwe, tichidaro vachidzidza kubva mumaexperiences avo nekudiscoverawo dzimwewo nzira dzatine tichibata nadzo basa kungave kuri kuZimbabwe, ivo dzakanaka vachiuyawo vachitorawo nzira idzodzo vachibatawo nadzo kuno. Chechitatu, tawirirana kuti tinofanirwa kutaura kuita nhaurirano kana kuti maengagements nediplomatic community yemusadak nemuAfrican Union nemainternational diplomats.
Chinangwa chinenge chiri cheyapa?
Maringe takatarisana nematambudziko ari kusanganikwa nawo nenyika yeZimbabwe neMozambique. Izvi zvinoitwa kuburikidza nekuitawo mameeting navo nekuvatumirawo mapetitions nemaposition papers nedzimwewo nzira dzakawanda dzinonzwisisiwawo nemadiplomats. Chekupedzisira inyaya yekuva necommunication platform, kuitira kuti zvine zvichiitika muZimbabwe hazvingogari zvichizivikanwa nevanhu vemuZimbabwe chete, asi kuti zvaupdatewa muregional communication platform yekuti vari kuMalawi, vari kuZambia, vari kuMozambique, vari kuSouth Africa vanenge vachiziva zvine zvichiitika muZimbabwe. Nyika dzese dzichiziva chinhu chine chiitika munyika yega yega, ngatiiti sevanhu vari kuZimbabwe dai vari kuziva izvozvo zviri kuitika kuno kuMozambique.
Ndezvipi izvi zvamuri kuti zvakakosha kuti vanhu vari muZimbabwe vazive?
Zvekabo Delgado Islamist challenge iriko, zvichifambira mberi zvakadaro ndo zvatawirirana. Tikuenderera mberi nemisangano yedu, tichasanganawo nevatungamiri vedzisvondo machechi eMozambique, kunyanyanyanya ari maprotestant churches. Takamirirawo imwe misangano yatichazenge tichiita tichikuzivisai zvakare.